hondo yatiri kuona yemasiji hachisi chinhu chinowani. Zvemasiji zvakagara zviriko kubvira kare kwehondo. Mukafunga nguva yevanhu vaive mumacastle avo, iyo Jerusalemu yacho ana Constantinople, kwaigara kuchiitwa masiji. Purpose yesiji inenge iri mumilitary strategy, kudimbura masupply lines ari kusupplya nzvimbo, especially chikafu nemvura, kusvikira vagari vemo vasarenda vabuda. Saka hachisi chinhu chinyowani.
Mungaitsanangura muchiti kudii hondo iyi titarisei kare nemurwirwe waveko nhasi?
Chatingati chinyowani kuona muchidzimirana magetsi, intaneti, zvinhu zvinokanganisa not only vagari vemo but ability yemedia, for example, kuti iyo ichituma mareports nemaarticles nekuprotekta through reporting yavanenge vachiita macivilians arimo. Saka hatichakwanisi kuziva kuti in real time kuti chii chiri kunyatsoitika mupalestine muya.
Tinonzwa kuti vanhu vave kupaza matura echikafu nemishonga yekuzvipatara. Yave kunanga kupi hondo iyi?
Kuluta kuri kuitwa mawarehouse uku nevanhu is a sign of desperation yavapo, sevanhu vanorelya for a long time anyway on aid inobva kuUnited Nations, on chikafu chakaimportwa, sezvo area yacho yeGaza area diki and ne region yacho haisi favorable kazhinji kune maximal agriculture. Saka vanhu vanorelya on imported things and chinhu zvinobva kunze. Saka kuvharirwa kwavanenge vakaitwa maborder and so on zvinhu zvakakoza desperation yekushayikwa kwemvura, yekushayikwa kwechikafu, kushayikwa kwemagetsi. And you can imagine such a high population, they become desperate, votanga kuluta.
Chodiwa ndechipi kuti zvinhu zvigadzikane munyika iyi?
Pari kudikanwa ceasefire kuti chikafu chikwanise kupinda zviri consistent, vanhu vasakanganisike macivilians, vagari pasi vari kunetsana, vari kushungurudzana veHamas nevaveIsrael, and find a peaceful solution to this.